Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemugovera, nyamavhuvhu 31, 2024. Makaterera ku Studio 7, nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti Muka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochikirwa kuti chinogona kutangawo kupararira kune zvimwe zvipfuyo. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe Chatunga Bellarmine asungwa nhasi kuBait Bridge achipomerwa mhosva yekurova mupurisa paroadblock. Bepanhau reNewsday rinoti aburitsawo banga achiramba kusungwa. Izvi zvatevera kutuka mapurisa kwaanonzi aita mushure mekunge amumisa achipopota kuti vange vachimunonotsa kuenderera mberi nerwendo rwake. Chatunga ndiye gotwe rava Mugabe na Mai Grace Mugabe. Hatina kwanisa kumubata kuti tinzwe divi rake panyaya iyi uye hatisataziva kuti ndiani kana kuti nderipi gweta richamumiririra. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati.
It's correct, yasungwa. Chaburitsa mashoko akaza kufamba kwenguva.
Saka zvikonzero zvacho ndezvekuti aita sei?
Chikara mtemo yeZimbabwe anongosungwa basa kusindiani. Uyo achikara mtemo yeZimbabwe sayafanira kusungwa.
Pari zvino ari kupi?
Mutauriri
wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mhuka makumi masere dzinosanganisira nzou, noro, nyati, makudo nedzimwe dzakafa mwedzi uno mushure mekubatwa nechirwere cheanthrax kuGonare Zhou National Park. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Muchiziviso kuvarimi neveruzhinji, mukuru anoona nezveutano hwemhuka mubazi rekurima reveterinary services Dr. Pius Makaya vati musi wa 20 mwedzi uno vakaudzwa nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango reZimpact kuti mhuka dzakasiyana siyana dzainge dziri kufa kuGonare Zhou uye bazi ravo neZimpact vakabva vatanga kuongorora kuti chii chaiuraya mhuka idzi. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax.
Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory.
Ongorora yakaitwa ku Victoria Falls Wildlife Laboratory yakabudisa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa 27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, nhoro gumi nesere, mara mbiri, makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge taura wane antra.
Dr. Makaya, vati vachaongorora mukadzi nenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vati ongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza gonare zvohu inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri mugonare zvohu National Park chete. Vaendera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi icho chinobatawo mombe nevanhu, mombe zviuru makumi masere 80,000 dziri munharaunda dzakatenderedza gonare zvohu dziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru weveterinary services kumasvingo Dr. Kremer Manyetu vati bazi ravo rehutano pamwe nezimparks vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare mhuka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazive kuti yabva kupi.
So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets.
Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa munzvimbo dziri pamutemo, uye kuti vasatenga nyama mumigwagwa.
Vatiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubhikita, zaka nemasvingo dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vakurudzira varimi kuti vateerere chenjedzo yeveterinary services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano neupfumi hwavo. Kutanga kwegore rino, anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuChipinge, Gokwe neHurungwe, ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere, asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro, mutauri weZimparks vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukariba atsikwa nenzou.
Idzi ndidzo nyaya dzatogara tichinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukuvadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu.
Mumakore mashanu adarika, vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango, idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumwe mutambi wechidiki chimwemwe chipidza akasimudza mureza wenyika kumakwikwi echikamu chechipiri cheAfrica Monologue Challenge Season 2 kuUganda, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakawanda. Mutoro wedu wenhau Passmont Lovu anotipanyaya inotevera.
Chipidza akapedza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first runner-up ndokupiwa mubayiro wemadhora mazana mashanu ekuAmerica. Ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muAfrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana. Vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota. Anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya.
Kubvira gore rakapera taitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vayaibva Afrika yese. Takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication. Taiswa mushortlist yevanhu 50. Pavanhu 50 ava takasara tiri 10.
Chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nemubayiro waakapiwa uye anoda kutenda vose vaimuvhotera. Mumwe wemutambi wechidzimai Ratidzo Unistava anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai.
Ukanyanya kuempawa madzimai unenge watoempawa nharaunda yese. Saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first runner-up kwatiisa pamepo zvakanyanya.
Mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano rePO Box Reloaded Admaya Kuzhangaira anozikanwa nerekuti BTC audza Studio 7 kuti zvaitwa naChipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwi kutarisirwa pasi.
Tine mikana yakawanda yebudiriro uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa naChipidza.
Ndinoye ukachimwemwe achitanga kuzvisimudzira mubasa rake remaarts. Munhu ane zvivindi, munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita, chandazvipira kuti ndinoda kuita, anochiita. Honaika kwaasvika iko zvinezvi.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo, tsika nemagariro mubazi rezvemitambo, Dr. Bigisa Mwanda, anoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Kunyanya-nyanya Second Republic inodokwaira kuti vanoita zvemitambo, tsika nemagariro zviende kumberi.
Chipidza akatanga kuita zvemitambo mugore ra 2009 aine makore 13 ekuberekwa. Akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi Cook Off, iro rakaita ufirimu rekutanga muZimbabwe kuratidzwawo padande mutande reNetflix. Akashanda une zvikwata zvinosanganisira Bustop TV, Magamba Network pamwe neAlmas Collaborative Arts. Akaitawo zvidzidzo zvemitambo neNew York Film Academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries. Chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu. Chirongwa chemakwikwi eAfrica Monologue Challenge chinokokerwa nesangano reMK Casting rekuGhana richitsikirwa neAfrican Chamber of Content Producers. Akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndiMaud Gerard wekuIvory Coast, akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuChina inoshandiswa sechipatara ichirapa vanhu pachena yakasvika kuCape Town muSouth Africa masvondo adarika, umo vanhu vakawanda vari kuungana vachirapwa. Ngarava iyi iri kutarisirwa kuenda kunyika dzemuAfrica 13. Vana chiremba nevakoti vari mungarava iyi vari kushandawo nevamwe kubva muchiuto muSouth Africa mungarava iyi uye mune zvimwe zvipatara. Vamwe vanoti chinangwa cheChina ndechekuda kuti ionekwe senyika inobatsira vanhu vemuAfrica, asi iyo China inoti iri kungobatsira varombo. Mauto emuIsrael anoti zvizvarwa zvemuPalestine zviviri zvaurayiwa mudunhu reWest Bank zvichiedza kurwisa munzvimbo yakapambwa neIsrael iyi. Mauto maviri eIsrael akuvara muchiitiko ichi. Chikwata cheHamas charumbidza vange vachida kubhomba ava chichiti magamba. Kurwisana mudunhu reWest Bank kwawedzera kubva chikwata cheHamas zvachakarwisa Israel musi wa7 Gumiguru gore rapera. United Nations inoti muWest Bank mafa vanhu mazana 31 kubva zvatanga kurwisana pakati peIsrael neHamas muGaza. Mauto eIsrael 10 nemapfumbamwe aurayiwa muWest Bank kubva zvatanga kurwisana uku. Iko zvino tochienda kuchirongwa Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Kuvea. vesangano rechitungwiza Residence Trust vachange vari kutaura nesu pamusoro pe zviri kusangana nemadzimai emuchitungwiza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona zviri kusanganikwa nemadzimai emuchitungwiza pari zvino uyezve kuti zvingagadzirisikwe sei.
Tichaita dambudziko muno muchitungwiza nenyaya yemvura. Iko zvino mvura iri kutengwa $4 ma 20 liter bucket vanhu tikurarama nemvura yemugodhi. Panewo nzvimbo dzinouyawo mvura inobva mutepi kamwe chete pasvondo kumwe vatoo nemakore anopfuura 10 vasati vamboona mvura yemutepi kumwewo inouya kamwe chete pamwedzi kana mitatu kana kutodarika. Saka iko zvino chitungwiza haina dhamu rayo remvura. Saka iko zvino tiri kunzwa kuti kwatinowana mvura kuHarare vambovhara kana kuti kukomishina Prince Edward James. Kwatiri semadzimai idambudziko guru.
Tichiona zvamuri kutaura izvi zvakamira sei? Tichitarira isu zviri kusangana nemadzimai pari zvino panyaya iyoyi yemvura.
Zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuti mvura yakudhura. Vanotengesa mvura voda $2 kupopoma zvake. Uye zvekare nyaya dzekuwacha chaizvo nyaya dzemuzvirusu zvino zviri kuafekita vakadzi zvakanyanyisa nekuti isusu vakadzi tisu tinonotakura mvura, tisu tiri kubatwa chibharo pazvibhorani, tisu tiri kungunikidzwa, tisu tiri kusangana nemhirizhonga yakawanda muzvibhorani nekuda kwekusaikwa kwemvura. Ndo dambudziko ratinaro. Saka chikumbiro chedu ndechekuti zvaibvirawo hurumende yativakirawo dhamu dzedu. Iko zvino Harare yavhara mvura yayo. Matambudziko atatinawo zvekare emvura iwayo zvazviri nani kuti pamwe kune nzvimbo dzaiwanda asi iko zvino hapatisina kuri kuwanikwa mvura guta rese ma25 watts. Saka izvozvi mukauya vakadzi vamwe vakubatwa nezvirwere zvemusana, vamwe ane makumbo, amwe unoona achigonza chibhaketi aine clash. Ndo matambudziko atinawo. Tii hatichaziva kuti todii ende tichakunda September dona gori ropera tichambura zvakadai. Taingokumbirisa hurumende itivakirewo redu dhamu.
Makambowanikwa muchitaura here ne kanzuro imomo muchitungwiza vari kuti chii?
Ichokwadi tinotone court order yatakawana 2021 yekodzero dzenyaya dzemvura. Vakabvuma kuti vaizopota vachiisa mabhauza kunzvimbo dzisingatosviki mvura zvachose. Saka apa saka yesu takakurukura nawo asi chekuita ndopasina nekutokuvaridze mvura Harare. Vakati tamisa takomishina Prince Edward rote kwatiriwo hapana masimba atinawo ekuti tikutoida mvura. Saka vanenge vakutizvionere ende rimwe dambudziko ndechikanzuro yechitungwiza haisi kubhadhara mari kusito Harare yemvura yatinenge tapuwa. Sito Harare inenge ichitoda kutenga mishonga yekuchenesa mvura itai Harare chitungwiza ichibhadharawo.
Mabasa api amuri kubata uyezve amungange muri kutsvaga rutsigiro kubva kune vamwewo vakateerera?
Iko zvino tiri kuita matrenindi ekukurudzira madzimai kuti vazviitire mabasa avo emaoko tikuvadzidzisa kugadzira madetergents zvinosanganisa zvinana sunlight cream, zvinana foam bath, maperfume, makobhura nezvakasiyana siyana. Saka rimwe dambudziko ratina ndechi vamwe vanenge vasitorinana pekutangira. Ndo rimwe dambudziko ratiri kutsvaga kuti vanokwanisa kunga vauye vabatsirana ungoti tikubhadharo $10 kune vakadzi vatatu vari kunotsenwa yenitozoonawo kuti todii after vaitsena. Chimwe zvekare ndechekuti chaita dambudziko revakadzi vari kuita cherisesi muno muchitungwiza. Iko zvino tine mudzimai ari kugara nevana vari pamawuche vese vakaremara vaari kuchengetwa vanopfuura 15 akaamba paanogara hapana mvura. Ndo rimwe dambudziko racho. Saka taingokumbisa vanokwanisa chekutanga aichirwo bhoho paamba ari kutenga mvura yakaondepo paine vana vaari kuchengetwa vakaremara vanopfuura 15. Ndo dambudziko rimwe ratinaro muno. Mudzimai iyeye hakuna chikafu, hakuna zvese taiveko nezuro. Tadeibhoti tinoona hazvina kumira mufu.
Vanenge vari kuda kunzwa mabasa amuri kubata vanokubata ipapi?
Tinowanikwa paofisi yedu panonzi paKey College Unit K Chitungwiza kudhuze nekusi Junction uko ende munondiwanawo panhamba dzinoti 078-072-1978 pamwe chete na 0776-9301.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchichipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebira remazuva maviri rakatanga nezuro chishanu richitungamirwa nesangano reZinata. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sibanda. Sekuru Sibanda, tiri kuona mutambo webira uri kuitwa kubva nezuro nemugovera uno. Mungatiudza pamusoro peurongwa uhu?
Ya, urongwa uhu tingati taane makore 6 bira iyoyi takagumisira kuita kubva 1992. Saka bira iri tingati nderemhomboro ine veZinata. Saka ririkudzwa pamushore kumakomo enharira. Saka kwakatobikwa doro. Tingati bere iri rine chinangwa chekuti mhondoro idzi kunobuda kwazvinoita zvichishomesa nezvekuitika munyika iyezvezvi kunoita mataona kunoita zara kana inge anyika inochenjerwa sei inopeterwa sei zvirwere zvinodzivirirwa sei toziva kuti tinge tivanhu vachigomaraiwa anobva kumhondoro idzi zvingadzidzere nyika asi nhaka yatanga kuti itange kuzviita ichiita kuti kumamemba ayo ndose mhondoro dzainga dziriye panzvimbo iyeyi.
Sei manga musingaite bira iri tichiona kuti matambudziko ari kutariswa nezvavo matambudziko anga achingobata nyika kubva 1992 pamakapedzera kuita bira iri.
Tinoona kuti pane gume zvanga zvaasitone nyaya pamwe dzamune zvazanaiinechemizvizvi zvazvichitosoio zvanga zvisingasiendeka zvingasimira zvakanaka. Saka iko zvino tinoona kana ne hurumende iratidzahe inokwizirawo tsika dzechivanhu nekuti vakatoita savanotombobvunza kuti kainini kuti vanhu munotiwa kudii. Saka isu takatae titange taita nevedu ivavo mhondoro dzedu titange tadziona zvatoti mhondoro idzi dzinofanira kudzibva mu10 thousand ipapo kwatakabveka kuma 1990 takanga tine abvoti kuma 125 yaibva from 10 thousand. Saka bika doro zvinhu zvakadira nzvimbo ine zvoiya bira.
Ndiani vanobika doro iri uye zvii zvinoitika mukubikwa kwedoro iri?
Doro iri remhondoro rinobikwa netingati muchivanhu rinotorwa nevanhu aivaochimbirika guma kuchibereka ziva ndo vanobika doro iri ende kana moto wacho unoedza zvokusikwa nemitiya yamunoona yakafaa nemitubu iyai moto wacho iwoyo unosikwa nemitiyoyo ende kana vatuvira haudzine ende miti inobika doro iyoro mitiyo yemichakata vanotovakwa dzinofasa vanenge ichibikirwa doro iyori ende motengo iyoyo haudzine unotozvino guma musimetera doro.
Makasarudza sei nzvimbo yemakomo enharira iyi?
Ndatiko kunharira kwakuna sekuru vedu vamusori yenemhondoro yanga iripo. Saka ndo nzvimbo yatakaona maraiwa ekuronga kune komiti yanga ichironga iyeziyata ichitungamira. Saka mukuonesana takaona iri nzvimbo yakakodzera kuti zvii ikozvingatatire zvikubiki zvedoro nekuti hanzvimbo haina kusimuka iyo midziyo yachona zvatodzisine midziyo idzi dzemhondoro idzodzi pambotipiwo maraiwa enyika paonese pachiti zvitenenguzo nekuonesana. Saka paka hatisi kureva kuti tikasanga pane mhondoro imwe chetaiwa imhondoro dzemadirimana ese dziri kuindana iyi. Kana pane panoda kupenderwa nyika yotenderwa kana pane panoita pari kukanganisa pamusoro pano zvimwe zvinotiiza zvigere zvimwe zvii dziviri yacho. Saka tinenge tichazvitinge tichitarisa tichipiwa nemhondoro dzedu dzenyika zvatoti mhondoro idzi haisi midziyo yose inoita mhondoro ayo ukachiringawo kuma rainmaker vaya vanokwanisa kutizvikomba kuti ndobaita mvura nezvatiri kuti mhondoro ngatinenge uri midziyo yedii hausiwo mwiri wezvatiti mhondoro idzo.
Maita basa sekuru, tinotenda zvikuru. Tinotarisira kuti bira renyu riri kufamba zvakanaka.
Aiwa chokwadii, aiwa tinoona kuti kubva patakaritanga tiri kuratidza kukunda ende saka tinotarisira kuti ayo mukunopedza kwebasa redu iri zvinhu zvino zvinofanira kuti zvifambe zvinochiedza zvakanaka.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mwedzi uno unocherechedza zuva rekubatsira pasi rose reWorld Humanitarian Day, mukana wekuremekedza kuzvipira zuva nezuva kunoita vashandi vose vemasangano anopa rubatsiro vanoshenaira mune dzimwe nzvimbo dzakaomarara pasi rose, kazhinji vachiisa munjodzi upenyu hwavo ivo vanopa rubatsiro nekununura vanhu vanenge vari munjodzi yakanyanyisa pasi rose nevari kutambura. America inocherechedza kuzvipira kwavo kunzwira vamwe tsitsi nehunhu hwavo. Kutambura kwevanhu kuri kuenderera mberi kuchiisa vanhu vakawandisa munjodzi uye mabasa ekubatsira anoramba akakosha mukubatsira kurwisana nedambudziko iri riri kuwedzera nguva nenguva, kunyange hazvo njodzi yaro iri kuwedzera. Naizvozvo gore rapera vashandi vemasangano anobatsira vanosvika mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280 vakaurayiwa vachizvipira kubatsira vamwe, zvakaita kuti rive gore rakaipisisa munyaya dzekubatsira. Kubva kumatambudziko ari muSudan, Gaza, Democratic Republic of Congo nedzimwe nyika, vashandi ava vanowanzoshanda munjodzi yakanyanyisa kusanganisira muri kurwiwa hondo kuitira kuve nechokwadi chekuti rubatsiro ruri kusvika kune vari kurwuda zvakanyanya. Mabasa avo anotsigira nharaunda munguva dzadzinoda rubatsiro zvakanyanya nekubatsira kuti pave nepasi rose rine runyararo rakachengetedzeka. America yakazvipira kuramba ichimira nevashandi vemasangano anopa rubatsiro nekuisa mari yakakosha kuponesa upenyu nekuderedza kutambura pasi rose. Ndosaka muna 2023 America yakawanisa mari inoda kusvika kumabhiriyoni 10 nemashanu kana kuti $15 billion kurubatsiro, uye muna 2024 yakawedzera rubatsiro rwayo kubatsira kuderedza matambudziko ari kuwedzera pasi rose. Mumashoko avakaburitsa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakati America yakazvipira kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu nekubatsira kugadzirisa kusawirirana kuburikidza nekushanda pamwe nedzimwe nyika. Vakatiwo vanodawo kuona nekukasika zvisina njodzi, zvisina dambudziko kufamba kwevashandi munzvimbo dzine kunetsana kuitira kuti vakwanise kusvika kune vanoda rubatsiro pasina kukanganiswa. Apo vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million vave kuda rubatsiro nekuchengetedzwa pari zvino, America inosimbisa kuzvipira kwayo kubasa iri ichiramba ichikurudzira vainoshanda navo pasi rose kuti vabatane nayo mukuwedzera rubatsiro rwavo kuitira kugadzirisa matambudziko kune vanoda rubatsiro mudambudziko riri kukura pasi rose. Mutauriri weNational Security Council vaShawn Savett vakati mukushanda pamwe vanokwanisa kubatsira kushandura zvine pundutso upenyu hwevanhu vakawanda. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ngezi Platinum 2, Yada FC 0, Green Fuel 2, Capes United 2, ZPC Kariba 1, FC Platinum 1, Bulawayo Chiefs 1, Tel 1 1, Simba Bora 1, Bikita Minerals 0. Mu English Premier Soccer League, Arsenal yaita mangange 1-1 ne Brighton. Kotiwo Nottingham Forest yaita mangange zvakare ne Wolves 1-1. Aston Villa yarova Leicester 2-1. Ipswich Town yaitawo mangange 1-1 ne Fulham. Kuchitiwo Brentford yakunda iyo Southampton 3-1. Bournemouth ichirowawo Everton 3-2. sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chatunga Belamine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti haatarise kuti munhu abuda mbamani. Mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochikirwa kuti chinogona kutanga kupararira kune zvimwe zvipfuyo zvakaita semombe chichiparadza upfumi hwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Taboka munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Wanamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 31 kuNcwabakazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uChatunga Mugabe indodana kaMoye uRobert Mugabe ubotshiwe ngamapolisa eBait Bridge esetshisa icala lokutshaya ipolisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezithiyeneyo. Izakhamizi zakondolwane ePlumtree eziyisithupha zibotshelwa ukubulala owesilisa zimethesa icala lokweba imbuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UChatunga Belamine Mugabe indodana kaMoyi owayengumongameli uRobert Mugabe ubotshiwe ngamapolisa eBait Bridge namuhla esethesa icala lokutshaya ipolisa kuRoadblock. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile lokhu kungxoxo ayenze leStudio 7 wethembisa ukwethula imininingane egcweleyo ngokuya kwesikhathi. Kodwa iphephandaba leNewsday libika ukuba uChatunga ukhuphe ingqamu yohlobo leOkapi efuna ukugwaza ipolisa leli wasebanjwa ngamanye amapolisa okwakhathesi uvalelwe enkambeni yamapolisa eBait Bridge.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
ububulawa komunye umhlali weKariba yindlovu ngolwesithathu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezithiyeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngokubika kwamapolisa enkambeni yenyamunga eKariba, umufi umnumzana Scotch Gawa uhlaselwe yindlovu evela etshwaleni emadabukakusa. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZimParks, umnumzana Tinashe Farawo uthi balusizi kakhulu ngalokhu, njalo uthi uZulu kumele achiyane lokuhamba ebusuku.
It's another sad incident that we have recorded.
Indlovu ibulele owesilisa eKariba. Lesi sehlakalo ngesinye sezehlakalo esilusizi ngazo, kodwa sikhuthaza uZulu ukuba angahamba-hambi ebusuku.
Izehlakalo ezinje seziyinsakavuleka ezabelweni eziningi ezigoqela eManicaland, Mashonaland West, Maswingo laseMathebeleland North, ikakhulu ezigabeni eziduzane lalapho okugcinelwa khona inyamazana lezi ama-game parks. EmaThebeleland North udubololo lubahle kakhulu ezigabeni ezifana leVictoria Falls, eBinga laseWange, lapho abantu abakhala khona ngokuthi uhulumende ukhanya eqhakathekisa inyamazana ukwedlula bona abaholi bezigaba ezincelezanele Wange National Park Forestry Area leZambezi National Park bathi ukuhlaselwa kwabantu zenyamazana lezi sekuyiyo inkulumo yokuvukisana. Ukansela ka Ward 3 umnumzana Given Moyo uthi indlala yalonyaka yenza udubo lolu lundlondlobale ngoba inyamazana sezisondela kakhulu ebantwini zidinga ukudla. Uthi izilwane zona sezizingela libalele ezibayeni zezakhamizi kanye lasemadlelweni.
Abantu bafake buyangene izinyamazana izilwane. Isilwane safika sathatha inkomo, sathatha imbuzi, sathatha amadonki. La kumuntu adingathembela khona adle.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loCounselor Moyo esendlovu bus stop turn off eWange lapho izakhamizi esezathutha khona zibalekela ukuhlaselwa zinyamazana. Izakhamizi zeWange seziqinise umkhankaso wokuthi uhulumende kumele apasise ukuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill ukuze kubhadalwe imideni yabantu abayabe bebulawe zinyamazana abadlelwa izifuyo lezilimo kanye lalabo ababe belinyazwe zinyamazana lezi. Unkosikazi Hlengi weSibanda uthi kuyabahlukumeza ukuthi lanxa bengaze behlelwe ngomonakalo kabakhalelwa njalo kabahlawulwa.
Phela inkomo zena lezi esilazo ziphinde zidliwe futhi yizilwane sesihlala singabantu nje sihleziyo khonapha womvuto esidingaswele ukuthi kanti manje siyenze njani.
Unkosikazi Shailene Mathe ongaphansi kwenduna uShana yena uthi lezi ngadini yimpi phakathi kwabantu lenyamazana.
Ingadi yangkhona kumele ulinde ukuthi uze uthole khona okuncane manxa ungasalinda ngavele indwangu ziyaqeda.
Udaba lokuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill solwethulwa edalela ePhalamende lwabuya njalo lwasabalaliswa kuZulu ukuze afake imibono yakhe. Abantu abaningi bathi labo ababe behlanganela lolu dubo kumele behlawulwe. Ungapasiswa lo mthetho uzakwenza njalo ukuba izakhamizi zithole inzuzo kwezendle kuthi labo abalimeleyo bahlawulelwe nguhulumende ezibhedlela. Nyakenye ugatsha lweZimparks luthi inyamazana zeganga zibulale abantu abangamachumi amahlanu 50 njalo iningi libulawa zindlovu lengwenya. Ngimele iStudio 7 ngiseWange komvuthu ngingonokuthi abadlamini.
Sike size ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho le-Israel libika ukuthi libulale amaPalestina amabili abelungiselela ukubhomba eWest Bank ngesikhathi ibutho leli lingena kulindawo. Iqembu leHamas labangela ukuqala kwalimpi ngokuhlasela e-Israel nyakenye lethule umbiko lisithi ibutho labo lihlasele amabutho e-Israel asanda kungena endaweni esezansi yeWest Bank. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Abebutho le-Ukraine bathi bawise ama-drone ebutho le-Russia angamachumi amabili lane 24 phakathi kwangamachumi amahlanu lambili 52 athunyelwe ezigabeni ezisitshiyangalombili zakulelo lizwe. Bathi akula muntu olimeleyo njalo akubanga lo monakalo omkhulu. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Umthethandaba ophakemeyo oweVenezuela oweSupreme Tribunal of Justice usunqume ukuthi ngempela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe wanqoba kukhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo kulelo lizwe lapho ayincintisana lomnumzana Edmundo Gonzalez. Isinqumo lesi asithembeki njalo asilasisindo. Singakhangela ubufakazi obuningi obukhomba ukuthi umnumzana Gonzalez nguye owathola amavoti amaningi mhlaka 28 ngoNtulikazi, ukutsho umsekeli wesikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Vedant Patel embikweni olotshiweyo.
Amaphetshana aboniswa liqembu eliqoqa imikhankaso kaMnumzana Gonzales asenkundleni zebulenjini atshengisa ukuthi uMongameli Maduro wanqotshwa ngokuphindwe kabili kumbe kanye. Phezu kwalokho, ohulumende bamazwe asemhlubulweni weLatin America alichumi bathi abavumi isinqumo somthethwandaba weVenezuela esokuthi uMongameli Maduro uthi nguye owanqoba kukhetho ukuthi aphindele ayebusa. UMongameli Gabriel Boric owelizwe leChile uthi angithandabuze ukuthi ukhetho lolu luntshontshiwe. Okuveziweyo emphakathini ngalolu daba njalo kwahlolisiswa kuveza ukuthi abalelungelo lokuvota eVenezuela bakhetha uMnumzana Gonzales ukuthi abakhokhele. Intando yabantu beVenezuela kufanele ihlonitshwe, kukhuthaza uMnumzana Patel. Okwamanje sokuyisikhathi sokuthi amabandla ezombusazwe eVenezuela aqalise ukuxoxisana ngenhlonipho, konke kuqhutshwe kulandela umthetho wezokhetho kulelo lizwe nezifiso zabantu beVenezuela. Isiphathamandla somanyano we-European Union, uMnumzana Jose Borrell, uthi amazwe angamatshumi amabili lasikhombisa wasoze ananzelele uMongameli Maduro njengomuntu okhethiweyo engabonanga impumela yokhetho ehloliweyo. Imizamo esaqhubeka eyokuthi uMongameli Maduro aqilibezele ngokuthi wanqoba kukhetho izamemethekisa ingxabangxoza evele ikhona. Ngempela uMnumzana Gonzales wacatsha ngemva kokhetho luka-28 ngenyanga edluleyo, abezomvikela baze bagqagqele abantu abedlula inkulungwane ezimbili ababetshengisela laba mabandla aphikisayo ababesola impumela yokhetho. Umholi webandla eliphikisayo uNkosazana Maria Corina Machado nguye owakhetha uMnumzana Gonzales ukuthi ancintise, yena eseyalelwe ukwenza njalo laye sowayecatsha. Ilizwe leMelika lamanye amazwe omhlaba lizaqhubeka lixhasa abantu beVenezuela ngoba amalungelo abo edelelwe kusukela ngenyanga edluleyo mhlaka-28. Njengokugcizelela kwaMnumzana Patel, sizimisele ukusekela uhlelo olugoqela wonke umuntu olukhokhelwa yilizwe leVenezuela ukuthi sibuyisele intando yabantu.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nansi ithuba mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiyango lesihlalo. Sihlaziya kwenzakala elizwe lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu-ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigcina kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Sihlanganya huye.
Sihlanganeni kulebto ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 eye Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Okwamanje ke ngitejele osithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa noNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asizweni ukuthi usiphatheleni.
Singathi omama bamabhizinisi sibe-challenge enkulu kakhulu ukuthi siyavuka ekuseni sihambe emsikeni ethu kungela magetsi, sishiye labantwana bengela lutho kokuthi kupheke. Kade sivinile nkuni phela sizitholi, sokumele siphile ngegasi. Igasi lawe iyadura, i-very sensitive, ayifuna ukuchiyelwa abantwana. Sokumele wena ube khona, kugcina kusi-affecta njengabomama. Omama bale msebenzi abayenzayo, sivuke kuseni sizama ukuthi sichiye siphekile, kumbini lokunye sikuthengisayo kuyafuna amagetsi. amagetsi ahambelana lamanzi lapho ichallenge ukuthi sicina singayanga le misebenzini sesimelela amanzi eziboraneni kimelela kathi sezeziborane kuthiwa zilamanzi so sokulokungamachibo okugejwayo and amanzi lawo kakho sefu ngoba ngokungamachibo esingakwaziyo ukuthi amanzi angkhona abevelela ngaphi kokuthi amanye acinise ngamasuwa
izindla kumabhizinisi ethu sokusehla kakhulu ngoba isikhathi sokuthi siyothengisa incane ngokuthengisa vele uzoze-stress ucabanga ngekhaya ukuthi ngithiye kunjani even le emsikeni yethu i-health isisichaya ngoba silala manzi ukuthi ukhanye ugezisa izithelo zakho okunjengama-epulu okunjengekhona lokho okudliwa khonapho khonapho so hhayi kunzima kakhulu
inhlanganiso yakho iqhuba imihlangano yama-consultative meetings ungasichasisela ukuthi kahle kahle ngeyani njalo izaphathisa njani
siyananzelela ukuthi i-city council isivule i-department yethu yama-small SMEs awethu ekhanselini sasiba lalokho kokuthi siyabagcisa kungxenye bethi sisebenza under i-housing communities kwesinye isikhathi bethi sikulayisensini kwesinye isikhathi besingakwazi ukuthi singaphi at the end of the day imali yethu ibisicina isiphongoba miseleni yasingazakali ukuthi ifakwa nga so besisenza ama-consultative meeting okubuza ukuthi vele lisebenzelana njani le council le-harassment sikhangela lama-bylaws ethu lama-partners ethu i-FES esincedisayo ukuthi si-consulte njalo kathi silama-town hall meetings athi esiwayenzayo ukuthi sizame ukuthi siformulate i-policy eyiyo ezasincedisa ukuthi sisebenze kahle le-council le-ofisi yethu entsha sihamba ngama-wadi ngama-wadi sinanzelela ukuthi ama-wadi anenhlupho ezithiyeneyo besilo ward 1 ogcwele ngenhlupho eziningi ama-flea markets ezikhangela lama-converted flats lama-converted buildings asetshintshiwe aba ngokuyi-small zitolo so okuphumileyo kakhulu ukuthi amapolisi zisekahle ephume sobala ukuthi ama-renti angkhona ahamba njani babhadala njani babhadala kubani lakhona lokuthi imali zethu esizibhadalayo ama-license izikansel going to plow back ebantwini bona laba abangama-informal sector okuzothi labo bedevelophe indawo zabo kwaphuma lakhona lokho ukuthi kona the days ukuthi bedotshelwe kuphela imizila sebefuna izindawo ezi-friendly free ezokuthi all weather patterns okokuthi nxa izulu lisina ngingayisaba ukuchaya ngoba ngichaya phansi kuzakhukhulwa yilokhu ze lizulu ngingayisaba umoya ukuthi uzathatha so ngezinye izinto ade sikhuluma ngazo ezi-affecta especially omama ngoba zinanzelela ukuthi omama they are almost 75% of the total lokhu ze abaku-informal sector kukhanya vele ipolicy kabayazi ngoba kade belokhu bekhala bethe sazi i-council ukuthi izasenzelani sabakubonisa ukuthi hhayi i-council yenza linele ukufunayo i-council lama-ofisi avulekileyo ngoba bayesaba ukukhuluma bamelele nje ukuthi i-council iyenze ekufunayo then bona sebelandele but senakhona the days i-council lathi sisebenzelana kanye kanye layo sihlangane halfway okuzothi at the end of the day sithole ifood on the table la i-council ithole i-revenue ezancedisa uzulu ezancedise lelizwe lethu lezimbabwe nyabona
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga siye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo
Langala phuma lendaba Langala phuma lendaba lashona lendaba Langala phuma lendaba Langala phuma lendaba lashona lendaba
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboshwe khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimethesa umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane abasolwa babotshwe ngamapholisa akomadlambuzi
siqoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umuphi ngathi wahamba esiwayeni omunye umadali kala ebusuku wahamba wayethatha imbuzi amadalikala phakathi kwalaba umadalikala okhala wakhona then wathethethetha imbuzi wahamba wayehlezi imbuzi leyana egayeni wahamba la emzini wakhe. So lo umadalikala okhala wathi ethethetha imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe wazitshelwa ngomunye ukuthi hayi akhe ngabona umufi lo ehlinza imbuzi enje kanje kanje kanje. Yena wathi umlando wahamba wayathekisa abanye abangane bakhe bayathola khona okwahlinzela khona imbuzi abalonda igazi lalithonda ngendlela laselaqonda emzini womufi. Wathi ufika emzini womufi akhena ingekho umufi kodwa kwakulo mama wakhe nguye watshela ukuthi umufi ungazi bamlanda futhi khona lekho umakhelwane babuya layo umufi kayalanga ukuthi imbuzi wayeyitshentshile imbuzi kamadalikala asebathola leyinyama yayikhona embini yakhe abasajinyanga okuningi asebathola sikumshaya konke engu-eight.
Bamtshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela?
Wathi sebemtshaye kanjalo umfilowana bamtshiya emele kodwa umadalikala okala njengoba kwakungumakhelwane wakhe eseduze wayehamba imsuku esiyomcheka emkhangela ukuthi yoku esaphila yini and njalo esaphila ihamba imnika amaphilisi lamanzi ihamba insuku eziyisuku ihamba esiyomcheka endlini yakhe kodwa bethiya-ke ngabethile umnyango wakhe phakathi emkhangela ukuthi esaphila yini. Kwathi ngelanga lesithathu bathi besecheka kwaphansi ekho wathola esenjani esefile. Ngathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hhayi umufi lazi sele malanga engambona njengenza kokutshaya kwakhe wathi esecheka endlini yakhe ikho wathola efile.
Sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokhu bekhona ngapho kwamadlampuzi kumbe sebaya emthethwandaba?
Sisahamba labo ekhothi sikhuluma kanje nakurimand ekulamsebenzini kwafana ngoba ukuhamba labo wangena ku-initial remand bayangena e-prison.
Amacala anje mpolisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe into ephongkwenzakala nje kanye?
Kumadlambuzi indawo ningathi kunyanga ezidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zinye ningathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu kodwa okwamanje sengathi sekukhalile ngoba inyanga ejulileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi efika kungaba kuyisomething wakufaka ekudleni kwendoda indoda yathi yacaphuka isithi umfake umuthi then wase wamtshaya ngepitch wamdabula ikhanda. So kathesi sokuyenzakele futhi kukanye wathi indawo leyo yemadlambuzi indawo yokulawa kwabantu kulokhu kusiya phambili kanye abantu kabafundi.
Amacala okutyontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo?
Okwamanje ningathi sekungcono kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutshintsha kwezifuyo imaningi kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengentsholotsho zinguya emadlambuzi betshontsha izifuyo ezinjengenkomo namajoni behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo bethengisela khona le etsholotsho. Njalo sekulabanye abasuka shithi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iy'nkomo zasebhofana zibuya lazo indawo lethu yemadlambuzi sebethatha ezinkomadlambuzi ezikaphisa khona le futhi ebhotshwana njalo njalo kodwa ungathi okwamanje kungcono especially lo umnyaka.
Uzulu wakomadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje?
Kathesi sikhuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi labantwana abafana besilisa ukuthi babafundise ngendaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu njalo nokuthi bafundise ukukhulumisana makho nenkinga
isigabeni.
Hayi, ize kukuhle ukuba lawe kuhlelo mpolisa, siyabonga kakhulu.
Kulungile baba Ngoma, ngiyabonga.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba bese xoxa lepolisa lakomadlambuzi ePlumtree ngokubulawa kwesilisa obesethezwa icala lokweba imbuzi. Tiyani indlebe uhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi uSevius Nyoni ozibiza ngegama lokuthi Sithwalo Senkosi emculweni. USithwalo udabuka eNkayi lapha uphethe iEP yakhe entsha elesihloko esithi Impilo. Nangu exoxa lo Ntungamile Nkomo weStudio 7.
Salbonani balaleli ezomculo ngiqale ngo-2016 lapho bengise kanjalo eRunguje noma ungathi eDandade. Wase uhamba isikhathi kwaze kwasha u-2018 lapho hambe ngaye eMzansi khona ngadibana nabanye abaculi abafana nabo Sibani Ndlovu, Olani Shongwe waseSwazini nomfihlelo hayi Major Street Thomas Kandi. Yibo abantu engiculene nabo ngakhipha i-single track ngo-2019 lapha. 2020 ngangena njalo e-studio nomlungisi Gasa sakhipha i-gospel Masikandi. 2023 lokho sizama siwasivuka nje sakhipha enye i-single track njalo futhi ahamba isikhathi waze washa lesi sikhathi samanje esengikhiphe khona i-EP engiyiphetheyo lapha.
Mina ngizokukha
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zami beyingakazi faki endaweni zokudownloada laphana noma engathi kuma app okudownloada kodwa kungekudala ngizozifaka ke manje ingoma zitholakala kimi ngqo ngokokuhlala ngilapha kwaBulawayo eMagogwesi. Abafuna ukuxhumana nami inamba zocingo u-078 313 6844.
Abalandeli ubatshila wapha maso.
Ngiyacela ukuthi linyamukele njengabanye abaculi nami ngiyalithanda kakhulu bese ngicina ngokuthi cela ukuthi linga-download izingoma kuma app lawa angasizi ngalutho abaculi kodwa li-download lapho okwazi khona ukuthi mangabe u-downloada umculi ukhona naye akutholayo.
Oh, my God.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singekehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. UChatunga Mgabe indodana kaMoyi uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBait Bridge esethesa icala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weCaribbean Indlovu ngolwesithathu sekuveze njalo ukufuthelana okuqhubekela phambili phakathi kwenyamazana labantu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.